Vagari vazhinji vanoti nguva zhinji havawani batsiro yavanotarisira kubva kumapazi akasiyana siyana ehurumende, asi vanoti choko muhomwe chiri kutiriridza kwazvo munharaunda mavo, zvinosanganisira muzvipatara, muzvikoro uye nemunogoverwa zvekudya. Vapo Makovise, mugari wemunharaunda yasabhuku Makovise kuBuyera West. VaMakovise vanoti vanhu vakawanda havazi kuwana batsiro kubva muzvipatara nenguva yakakodzera. VaMakovise vanoti kunze kwekuzvipatara kwavasiri kuwana batsiro, chikafu chehurumende chiri kugoverwa chakanangana nezvemapato ezvematongerwo enyika.
Ya, kunoku hatisi kunyatsogutsikana nenyaya dzemabatirwo ari kuita vanhu munharaunda. Ndichitaura kudaro inyaya dzeservice delivery. Kuti paservice delivery vanhu vanoexpecta kuwana zvinhu zvavanenge vari vakatarisirwa kunge vanowana, but havasi kuzviwana nenguva yacho yavakatarisirwa. Iri nyaya yeuhori. Ndichitaurira izvozvi, zvindiri kutaura panyaya ye tine bazi yezvinezvi resocial service riri kupa vanhu vasina zvavanokwanisa kubatsirikana nazvo kuti vabatsirikane nechikafu. Chingave chishoma zvacho, but tiri kunzi ngachibatsire vanhu vari kunyanya kutambura zvakanyanya, asi handiwo muono watiri kuona nawo.
Sekuru Tongai Mika, mumwe mugari wemubhuku rekwaMakovise kuBuyera West kwakare. Sekuru Mika vanoti varwere vari kushaya vari pazvipatara vachishaya rubatsiro nenguva.
Dambudziko vanhu vari kuva vari muraini umu asina kushandi, asina kurapiwa, vachiona kuti munhu wauya nehwirubhari achisundwa. Ivo vandofuratira kutombera zvava kuti itai, wobva ikoko wanika munhu afa. Tine matambudziko noutungamiri huripo, toenda mukati menzara. Aa, ndokune shura magede ikoko, ndokune shura magede. Mukati menzara umu muna matambudziko mwanangu. Soo ntigirita kupani takadai kune ma hurumende chibage kwachinobvawo kune dzimwe nyika chichinzipai vanhu vane nzara muZimbabwe achiwi chiri mupati.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi, Ambuya Lina Denga, vanochemawo nenyaya yeuori. Ambuya Denga vanoti muzvipatara mavatemesa musoro.
Kuservisi inoitwa kuchipatara kuvarwere vanenge vauya, munhu anomukira makuseni achiti ndikamukirawo makuseni chakasira kuseviwa nekudzoka kumba sezvo kuine nzara kusati kwapisa. Asi unoona nguva yacho inotirebei munhu achingori palaini kusvika adzoka kana kuma5. Ende zvimwe zvinoitika uori hwacho ndohunotonyanya. Unobva kuchipatara nhasi unonzi mapirisi hakuna, anotevera mangwana unonzwa achiti ini ndaawana. Ofunza kuti kuindai vako nezuro ndakashayiwa wani, imi maawana sei? Saka wozongoona kuti chaakutongoshanda chikamalism nebackdoor. Saka woona kuti zvino
amai winet munemo avo vanogarawo kwaMakovise vanoti mishonga kuzvipatara iri kutengeswa nevakoti uye vashandi vemuzvipatara nerweseri.
Mazvita henyu, nokuti ndingavaini yanga vahama yangu yandaendaenda nayo yatova matambudziko mazhinji. Kuzotaura kudai une wasangana nazvo kaviri kana katatu, unoenda pamuramenda uchida mapiritsi, unonzi mapiritsi hamuna. Asi vokuudza ivo kuti kana muine mari indai pafamasi yakati kana kuti pasejari paprivati clinic iri pakati, wonosvika wawana mapiritsi aya. Wotarisa mapiritsi aunenge wanyorerwa anenge akatowanda, apa unenge uchida pamwe unomwa mhando nhatu pamwedzi. Saka unobva watongoona kuti saka uri hwakuitika vakutora manesi mapiritsi muchipatara vachinesa masejari avo kuti vanhu vabhadhare kuti ivo vaite mari. Uye nyaya yemaarv hatisati anyatsoona zvedu paari kunyatsobhadharwa chaivo, but inini ndakateerera news musi wechinganiko dzichitotaura kuti maarv aya akunzi akuda kuzobhadharwa. Plus takatomboenda kuzvipatara kwacho vakadzidzisa vamwe papurogiramu yevachitaura kuti maimbopuhwa nemahara kwaita madonas.
Amai Lucia Gomo vanoti madzimai akawanda anenge akazvitakura ari kusanganawo nematambudziko ekudhurirwa nemishonga apo vanenge vaenda kunosunungukira muzvipatara kunyanya paMurambinda District Hospital.
Isu tine matambudziko ekuti semadzimai pamwe unogona kunge wakazvitakura wonzinda kwaMurambinda ndochipatara chikuru chatinacho. Asi wava ikoko mari dzaunozosangana nadzo kunzi ubhadhare wasununguka dzakawandisa zvekuti ukone kukona kudzibhadhara. Dzemubhedha waunoshandisa iwo dzine dziripo futi, zvaunogona kugara kana 6 months urimo nemwana mucheche usati waenda kumba. Uye zvo tine dambudziko renzara rekuti tine vana vadiki vamwe veECD grade 1 negrade 2. Pamwe agona kunge akarara asina kudya omuka makusini chachi achini bewa ndo chikoro. Iyo chato di maripoti wana wana kono chafai pa chikoro piedu. Arugudu na nenzara. Sada chumbe watu urumendo, ewa sana kuita chacha kutunyo bika maporridge kuchikoro. Kana kubiko osaz kutuvana wadika wasani kubachidona na pa assembly na mklasi.
Mungwa mugari, amai Eliza Choga. Vanoti vakoti vanyanya uori muzvipatara zvekuti nyaya iyi inosungirwa kuti iongororwe.
Isusu chichemusha tiinacho ndechemapiritsi muzvipatara. Manesi edu ndoo avaridzi vemasejari. Iwo unoenda kuchipatara unosvika uchishaiwa mushonga. Wochinzi chienda unotenga kusejari. Kusejari ikoko kusejari kwa nesi. Mayara via yachuya muno kuzopiwa vanhu ainzi mahara asiye zvino akutengeswa. Iyo hurumende yedu iyi yaka promisa 2,000 jobs. But to our surprise yaka topukanya 2,000 jobs.
Sekuru Gonda Emere avo vanogara kuBuyera West. Vanoti chinono chakanyanyisa pavashandi vemuzvipatara. Apo panenge pakangozara nguva zhinji pasina chiri kuitwa.
Na 10. Ndikazobva muna quarter past 4 vakuvhara. Ndokurapwa kwandakaita apa vacharapi. Vanongoda kuona makaita mudungu makaga makazara ipapo uri wepa hospital kana kuti vanoti apa bhadhari hwere saka vachiunganidza vanhu kudaro kadai vapagona kuti paone mutungamiriri anogona kuti pa clinic pasazara vanhu vangosvika vachibetserwa munhu anogona kufa ari mumutsetse ndatenda.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nachiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Patron Mafaune avo vanzi vange vasiri pabasa. Hatina ukwanisa kunzwa kumumiriri wedunhu iri muparamende vaOliver Mandipaka kuti tinzwe kuti vachagadzirisa sei dambudziko rakatarisana nevagari vemuBuyera West. Ndakamirira Studio 7 kuBuyera West, ndini Lweda Moyo.